Ongororo yaitwa neStudio 7 pamugano uyu nhasi inoratidza kuti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichidzoserwa kumusha nekuti zvanga zvisina chitambi chinoratidza kuti havana chirwere cheCOVID-19. Botswana yakatidza kuti haina kubvumidza ani zvake anobva kune imwe nyika kupinda munyika iyi asina gwaro roratidza kuti akavhenekerwa COVID-19 akawanikwa asina chirwere ichi. Icho chashura mari pasi rose senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Asi urongwa hwaitwa neBotswana uhu huri kuita kuti vazhinji vatadze kufamba-famba nekuti hazvisi nyore kuti munhu avhenekerwe utachiwana hwecovid-19 sezvo vanovheneka vari kubhadharisa $60 emadhora ekuAmerica. Amai Gertrude Maravanzira vaudza Studio 7 kuti vakambofunga kujamba bhodha sezvo nyika dzakavharwa murume wavo ari kuGaborone ivo vari kuZimbabwe asi vakatya izvo zvaita kuti vaite nhangemutange.
Saka mboti atimbopindawo nemusango munopinda navamwe zvakangai. Mukazorepwa musango imomo munozotaura here kuti mamborepewa. Saka in the end munozikana wangozogara. Saka when this opportunity came yekuti mabhodha avhurwa we just had to take the chance yekutorwa matest acho though ari very expensive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuita rombo rakanaka saamai Maravanzira ndivawota mukanga avo vaudza Studio 7 kuti vave nemazuva maviri varigere pabhodhara ramakwebana sezvo vashandi vebazi rezveutano munyika iyi vari kuramba gwaro ravo vachiti nderekunyeba.
Saka tatimuri panapa day before yesterday. Saka takaita marapid test aya. Then go back to vakazviramba vakatanzi chekerai kuplumtree. Then we did second test PCR nezuva. Takuya navo vakutanzi madates vato vachii vakandiwo panoita confusion chanewo.
Vamukanga pamwe chete nevamwe vavo vaviri vanoti Agrippa Murimba naRaymond Uchena vane chivimbo chekuti vachakunda kuti vanojoina chikwata chebhora chemurupure Wanderers munyika iyi. Vamurimba avo vanoti vaitambire chikwata cheHarare City vanoti chirwere cheCOVID-19 chaunza kusagadzikana kukuru. Izvo zvichaita kuti vatambi vebhora vave nedambudziko rokutsvaga mafuro manyoro.
Hazvinenge kukanganisika bhozi obviously havana mabhodha pachavhura izvizvi saka unofanira kufamba netsamba dzako dzinenge dzakakwana but obviously pane madelays anongozoitika itiwa sezvatikuita izvizvo nongoza zvinoexperienca but zvoita mbou.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasame wadzai vaudza Studio 7 kuti mari dziri kudiwa nevanovheneka denda iri dzakawandisa.
Chokwadi chiripo ndechekuti mari iri kutaurwa iyi yemaCOVID-19 PCR $60 yakawandisa chese kuti nhengo dzedu dzinge dzichiiwana. Naizvozvo isu veboka reZSET tiri kukurudzira hurumende kuti deno mari dzaderedzwa.
Kunyange hazvo ruzhinji rwuri kuchema-chema gurukota rinoona nezveutano muBotswana vaEdwin Dikoloti vanoti nyika yavo haisi kuzodududza shure panyaya yezvitambi vachiti ndiyo nzira chete ingabatsira kuti utachiwana uhu husapararire. Yakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.